Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro Nyamavhuvhu 7, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vochema nhengo yebato ravo yakapondwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF kuGlenview 7. Mutungamiri weNCA muzvinafundo Lovemore Maduku votsvaga rutsigiro kuEpworth. ZANU-PF yokurudzira vanhu vekumateberland south kuti vasaitire mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa bhora musango. African Union yotumira vaongorori vesarudzo kuZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mutungamiri wenyika yeNigeria vaGoodluck Jonathan ndivo vasarudzwa neAfrican Union kuti vatungamire chikwata chevaongorori vesarudzo makumi manomwe nevatatu kubva kusangano iri pamwe nerekutengeserana reCOMESA. Izvi zvaziviswa mumashoko kuvatori venhau nasechigaro weAfrican Union vaMusa Faki Mahamad. VaJonathan vanenge vachishandawo nevaimbova mutungamiri wehurumende yeUganda Dr. Rukahana Rugunda. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaBlessing Vava kuti tinzwewo maonero avo.
Tikuona kuti avo vanoongorora kana kuti maobservers vari kuya kutarisa sarudzo vari kuuya munyika yedu yeZimbabwe kuti vazoongorora sarudzo dziri kuitwa musi wa23 August. Asi isu takatarisa izvi tinenge tichivimba kuti maobserva aya dai vari vanouya mwedzi yakati tisati taita sarudzo, nekuti kana tichitaura nyaya yesarudzo hatisi kungotarisa sarudzo, takaitarisa iye vhiki rasara rekuti pavhotiwe oro zuva racho rinoitwa tingati voting kuobserva maelection. Tinenge tichidawo tipaita anonzi malong term observers, nekuti tikatarisa environment yedu kana kuti mamiriro ekunze munyaya dzezvematongerwo enyika anga ari muZimbabwe mwedzi yapfuura, kana ndingati mavhiki apfuura chaivo maobserva asati auya, tinoona kuti kune zvakawanda zvanga zvichiitwa zvinova zvinotadzisa kuti kuve nesarudzo yakanaka.
Zvakaita sezvipi vavha mungape here semuenzaniso?
Tikatarisa kumiswa okurambidzwa kwaiitwa marali reopposition vana vachamisa zvaiitwa zvene matare edzimhosva uye nekuchichidzirwa kuri kuitika munzvimbo dzakasiyana siyana. Totarisazve kana ndingati mapepanhau ehurumende kana kuti state media iri yairipota yakarerekera kudive rimwe, tozongoona zvekuti mavhiki maviri ekuti tesarudzo paunotanga kuona vachamisa vachibuda paTV.
Saka mikurudziro yenyu inenge iri yokuti kudini tichitarisa kuuya kwevaongorori vesarudzo ivava?
Chinonetsa tikatarisa maobserva missions vakaita sevana African Union nana SADC vano yatingati vanoendosa election, uye vanenge vangoine mavhiki maviri vari munyika vototaura kuti aiwa election yanga iri free and fair. Dai zvaibvira masangano akaita sana SADC nana African Union vauye nguva ichipo votenderera munyika yese vachiona zviri kuitika, uyezve vachitaura neavo vari kukwikwidza, vachitaurawo nemazimbabwens, vachitaurawo nemasangano akazvimirira, vachitaurawo nevemachechi, vobva vanzwa kuti vane vezimbabwe vari kuti maererano neenvironment yedu o maererano nemafambisirwo anoita sarudzo munyika yedu yezimbabwe.
Mukuru wetsangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaBlessing Vava vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reNCA muzvinafundo Love More Maduku nemtedzeri wemunyori mukuru mubato reZANU PF vaKembo Muhadi nasi vange vari muHarare neGwanda vachitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura kuvanhu vangasvika zana vaMadhuku vati bumbiro idzvari rinobva kuvanhu ndiro rega ringaita kuti munyika muitwe zvido zvevanhu.
Institution yaita kuti vanotungamirira nyika vagaidzwe, kwete kuti vanotungamirira nyika vanoita zvavanoda, uye ivo vanotungamirira nyika ndivo vanogadzira mitemo yematongero avanoda kuita. Hazvifaniri kudaro. Vanotungamirira nyika vanofanira kupiwa mitemo yekuti vanotonga sei. Mitemo yatinopa ivavo vachitonga ndiyo mitemo yatinoti bumbiro remutemo. Chinhu ichocho hachimo muZimbabwe.
VaMadhuku vatiwo vakakunda bato ravo richaita zvirongwa zvino simudzira varombo.
Hatidi munhu anofane kuti haana mari angorwara ofa. ZANU PF yakatutaridzwa kuti haidi haizvikwanisi. Chechitatu, hakuna mwana, hakuna mhuri inokwanisa kuitadzo kudzisa mwana nekuti haina chi, haina mari. Mubvunzo ndewe kuti seiko tisi kubudirira tine upfumi hwakadi hwakadaro. Reason yacho ndeye kuti vanhu vatiri kuisa muzvigaro kuti vatungamirire nyika vaida basa rekuba zvinhu izvozvo.
Vatiwo bato riri kutonga reZANU PF ratadza kutungamira vakapa semuenzaniso uwandu hwevanhu vakawanda vavati vari kufa nekuda kwekushaya mari yekuenda kuzvipatara. Mumwe mutsigiri weNCA amai Joyce Chigudu vati vanowirana namashoko ekuti bumbiro rinofanirwa kubva kuvanhu.
Bumbiro rinofanira kubva kuvanhu. Harifaniri kubva kumusoro. Kuvatungamiri rinofanira kubva kuvanhu kuitira kuti vaite zvatinoda isusu. Vane chikoro vafanira kubhadhara nenyaya yekuti mune maminerals. Saka zviri kuenda kupi zvinhu izvozvo?
Muzvarepo Shiya Majuru vatiwo nyaya yekuwaniswa dzidzo neutano pachena ndizvo zvavanyanyofarira pamashoko avaMadhuku.
Nedzidzo pachena. Utano kuvanhu pachena.
Zvichakadaro bato reZANU PF ranga richitsvagawo rutsigiro pamusika uri pedyo nepazvitoro zveOverspill paitirwa musangano neNCA. Vari kumirira bato reZANU PF kuEpworth North vataura ikandishaya vaudza Studio 7 kuti bato reZANU PF riri kutonga zvinogutsa veruzhinji.
Kubva makanso paapinda eopposition yemapato anopikisa, vanhu havana kuzowana mvura yemapombi. Nzvimbo dzadzagara dzisina hadzina zvadzakazobatsirwa nadzo. Saka pasipo chirongwa chedanger board scheme takwanisa kupiwa zvibhorani muno kusvika nhasi tachera zvibhorani 11 zvekutarisa nyaya yezvikoro zvedu kuti zvoda kuvandudzwa pasi pechirongwa china purezidendi vamunangagwa chekuvandudza nzvimbo dzekudzidzira.
Vachitaurawo munhandare yepelandava kugwanda nhasi mumwe mutevedzeri wemunyori mukuru weZANU PF vaKembo Muhadi vayambira vanhu vekumatebelelan south kuti vasadzokorore zvavakaita musarudzo dzemuna 2018 zvekusavhotera mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa zvakapa kuti vawane mavhoti mashoma pane nhengo dzedare reparamende. Vati vanhu vanofanirwa kupa vaMunangagwa makore kutungamira kuti vapedze mabasa avakatanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nasi vabatana nevatsigiri vavo kuchema nhengo yebato ravo vatinashe Chitsungo vanonzi vakapondwa nevatsigiri veZANU PF svondo rapera. Vatereri tichakupai nyaya iyi muchikambu chinotevera sezvo mishini yedu isiri kunyatsoshanda zvakanaka. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha zitumirei ku studio7@voanews.com. Tochienda kune imwe nyaya, munyika maita gakava padano re Zimbabwe Electoral Commission rekuda kuvandudza mutemo wesarudzo nechimbi chimbi kana kuti statutory instrument 140/2023 kuwedzera nguva yekuti vashandi vehurumende vari kumizinda yekunze zviuru gumi nezvinomwe kana kuti 17,000 vakwanise kuvhota. Nguva iyi yawedzerwa kubva musi wa9 kusvika musi wa20 nyamavhuvhu. Zek yakaudza bepanawo reSunday Mail kuti yakaita izvi sezvo paine nyaya dzichiri kumatare kusanganisira yavasevia Kasukuwere iri mudare reConstitutional Court yekuda kukwikwidza kwavo kurambidzwa kuti vavewo mumwe achakwikwidza pachigaro chemutungamiri wenyika. Nyaya iyi iri kunzwikwa mudare mangwana. Asi mamwe magweta kusanganisira va David Coulthard ve Triple C vanoti Zek yakatyora bumbiro remitemo nekuti kana zuva resarudzo ratarwa hapana mitemo inokwanisa kuchinjwa. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemutemo dzinoti kana vanhu vachida kuti izvi zvichinjwe vanokufanira kuti vaende kumatare edzimhosva. Ko chii chiri kupa kuti matare adye manonoko uye kuti paite matambudziko akadai? Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata nyanzvi munyaya dzezvesarudzo uye vaimboshanda neElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu.
Chekutanga chatinoona ndechekuti tikatarisa mutemo unotaura nyaya dzemazuva ekudhindwa kwemapepa iwayo, tichitarisa nenyaya dziri kumatare, tinogona kunge tave kumashure kwemwaka. Nekuti chekutanga pane vanovhota vari kunze kwenyika vari kushandira hurumende vari kunze kwenyika vakaita maapplications yatingati postal voting, vaifanira kunge vakapiwa zvekare mukana wekunge vachitovhota vanhu ivavo. Saka nekuda kwezviri kutoitika izvozvi, kureva kuti patove nekukanganisika kwenguva nekukanganisika kwemikana kwevamwe vanhu kuti vagone kuwana mukana wekunge vachivhota kumberi kwesarudzo dzichazinge dzichiitwa musi wa 23 tichitarisa vari kunze.
Asi iyo Zeka haikwanisi here kudhinda mapepa nyaya vakasukuwere isati yapera?
Zeka haigone kuti inge ichinodhinda mapepa ipo pachine nyaya iri kumatare edzimhosva. Ngatiti yadhinda ichisiya vamwe vakwikwidzwa remusarudzo vakasukuwere, kwozobudazve kudare kuti vanofanira kunge varipo. Kana kuti yodhinda varipo yozonzi vanofanira kunge vasipo. Sakureva kuti zvinogona kunge zvatokanganisa chimiro chenguva chemwaka uyu kuti sarudzo dzinge dzichikwanisa kufamba zvakanaka. Ndo chimwe chenyaya dzacho dzatanga kutaura paita kuti zvimwe zvezvimwe zvinhu zvaifanira kunge zvakagadziriswa kumashure uku kubva papera sarudzo dza2018 inyaya dzekugadzirisa mitemo inoona nezvekuita chese chekuita nesarudzo, kusanganisira nekuti nyaya yesarudzo ikanga yaenda kumatare edzimhosva inoda mazuva mangani kuti igadziriswe, inoda mazuva mangani. Saka kureva kuti izvi nekuti hazvipo hapana ari kusungirwa kuzviita, uye vanhu vaakutobva vangotorawo mukana iwoyo kuti sezvo pasina mutemo isisi tongosiyanawo nazvo, tongodzitongawo sematongero atichaitawo chero dzimwe nyaya. Zvinova zvinogona kuve dambudziko pataiti nyaya dzese dzesarudzo ngadzinge dzichienda kunoitwa kuelectoral court dzichipuwa mazuva. Nyaya kana iri nyaya yecandidate yekuti munhu ari kupinda paballot paper inenge ine mazuva ayo kana maviri kana matatu. Tinototarisa kuti kana tikabva kumashure kusarudzo dzatanga kubva kuna2000 kune nyaya dzakaenda kumatare nanhasi dzisati dzapera tina mitongo yakapiwa kana tikatarisa nyaya dzesarudzo. Saka tinotoona kuti chinhu chakabva kumashure uku chirwere chatatogara nacho chatangojairira chatove chijairira chatave nacho.
Nyanzvi munyaya dzezvesarudzo uye vaimboshanda nesangano reElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu vachitaura vari parunare kuLiberia. Komisheni inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu nevatori venhau panyaya yekuburitswa kwemashoko kana kuti Zimbabwe Media Commission ZMC inoti vatori venhau vanofanira kunyora nekuudza vanhu chokwadi pane zvinenge zvichiitika munyika zvikuru sei panguva ino yesarudzo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachivhura musangano wekudzidzisa vatori venhau nezvekunyora nyaya dzesarudzo kukaribha, mutevedzeri wasachigaro weZMC Commissioner Jasper Maposa vanoti zvakakosha kuti vatori venhau vanyore zvine udzamu kuti vanhu vasarudze vatungamiri varodzwa pfungwa.
Vatori vedu venhau pavanotepfenyura nokufambisa mashoko vanofanirwa kuva vachitaura zvinhu zvinoita kuti ruzhinji ruiwane mazano, kuti vakwanise kuva vanobata musarudzo idzi vane ruzivo rwakakwana. Haisi nyaya yokungoshambadza zvinhu zvokunyomba chete, asi inyaya yokuti ipe vanhu yatingati hope kana kuti chaedza pamusoro pesarudzo dziripo.
Asi vamwe vatori venhau vanga vari pamusangano apa vanyunyuta nenyaya yekunzi munguva yesarudzo vanyorese neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC neZMC. Mushandi mukuru weZMC vaAcademy Chinamhora vanoti vatori venhau vanenge vachiita mabasa maviri akasiyana.
But what we need to note is unogona kutora nyuzi kwese kwaunoda, but ZEC accreditation allows you to be an observer and also kupinda mucommand center muno announcewa my election.
Asi sachigaro weZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ mudunhu remasonal and west vaJames Moonwa vati mari dzacho dzakawandisa.
Isusu vatori venhau tinoona zvichizotiremera kuti tinge tichi itwa jua accreditation iyo inotarisira kuti tinenge tichirejestwa neZimbabwe Media Commission iyo zvopa munguva yesarudzo yakaita singo yatiino tinenge takatarisirwa kunge tichirejista futi neZimbabwe Electoral Commission. Saka tiri kutarisa neekonomi yedu nemamedia organizations nokuomerwa kwakaita chinenge chiri chibingaidzo.
Kunyoresa kumakomisheni aya mutori wenhau anoda madhora makumi maviri kuamerica kana kuti mari yemunyika yakaenzana neiyi pachikero chemari chekubhanga. ZMC inoti munyika mune vatori venhau vakanyoresa nebazi ravo vanosvika zviuru zvitatu kana kuti 3,000. Vachinamhora vayambira vamwe vatori venhau kuti vasasanganise kutora nhau nekuda kuita zvematongerwo enyika. Mumwe anga achidzidzisa vatori venhau vatapfuma machakaire vatiwo,
zvinoitika kazhinji kana tichienda musarudzo muZimbabwe, matapi venhau vanenge vasina kurongeka. Vakuru vacho vemamedia houses havarongi kuti tichafamba sei, majournalists edu achafamba sei kunoenda kunokavha marali kuti vakwanise kunyora nhau dzezviri kuitika muvanhu vanenge vachitsvaga kusarudzwa macandidates epresidendi vada kuita maMPs vacho. Saka zvinopa kuti vapinde mumatambudziko akawanda, kushayikwa kwezvekufambisa, kushayikwa kwezvemari yekudya.
Musangano wekukaribha ndewemazuva maviri uye wakarongwa neZMC nesangano rakazvimirira reShelstone pamwe nemuzinda weSwitzerland. Ndakamirira Studio 7 kukaribha, ndini Nonorai Jena.
Iko zvino tochienda kuGlenview uko kune mutori wedu wenhau Godwin Mangudya, kune mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vari kuchema nhengo yebato ravo yakapondwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vatinashe chitsungo.
Vachitaura kumba kwavachitsunge kuGlenview nhasi masikati, vaChamisa vati vanoshushikana nekupondwa nekushungurudzwa kwenhengo dzebato ravo, asi vakati bato ravo rinoda runyararo.
Kwazvidzori tinashi kuchema nema, hazvidzori tinashi. Tinashe wabviswa nokuti upenyu hwadeurwa udzoke. Isu hatina bakatwa, hatina uta nemuseve. Chatinongoonacho tine mavhesi neshoko raMwari. Chombo chatinacho rugare rwatinarwo nerunyararo rwatoda dhuye munyika. Tidzikinure ZANU-PF. Imbono kuti zviri nyore vanhu vanogona kushanda vachigara munyika vasingapondani.
Vatiwo zvinosuwisa kuti panodeurwa ropa nguva dzese dzinoitwa sarudzo munyika.
Kwanangoti chero election paurawamo, chero election papiswa musha, chero election patsorwa gumbo, chero election pabviswa muwasungwa. Izve sichitaura anasikana vari mujeri. Mosva yakapara sikana ndei ndeyekuti wakanomiririra more blessing ali. More blessing ala anga apare, anga aurawa nezvematongerwo zvenyika. Asi unoona mumwe munhu anoita kushinga, ndozvinondinetsa pamberi paMwari.
kuti zvingagona here kuti uve munhu anotsigira zano uchitenda kuna Mwari kudenga.
Vashorawo mutungamiri wenyika nebato rezano PF vaEmerson Mnangagwa nekusanobata maoko kumhuri yemufi vachiti zvinoratidza kuti havana hanya neupenyu hwevanhu. Hatina kukwanisa kubata mutauro wavamunangagwa vaGeorge Sharamba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mumwe ange ari parufu apa mutungamiri webato rinopikisa kuSwaziland rePeople's United Democratic Movement vamulungisi Makanya vakurudzirawo veruzhinji kuti vavhotere shanduko musi wa23 Nyamavhuvhu vachiti izvi ndizvo chete zvingazorodze mweya watinashe. Munin'ina wemufi Edmo Chitsunge audza Studio 7 kuti mhuri yavo yarasikirwa zvikuru.
Ya, zvinhu zvinorwadza, zvinonetsa kutambira, but unodzimara uzongozvitambira hako kuti ndozvaitika. But kwatiri as a family, it's a big loss mumhuri yekwedu, because munhu wekuti takatarisira kuti ramangwana rake, munhu semunhu angaine family wo, munhu angaitarisa kuita chimwe chinhu pamhuri yake, kushandawo, osimudzira mhuri yake kudi, vana vake vaendeswa kuchikoro, ovapo fundo.
Hanzvadzi yemufi muzvare Nyasha vaudzawo Studio 7 kuti mhuri yese iri kurwadziwa nekupondwa kwatinashe.
Ndarasikirwa zvakanyanya. Ndiye munhu aivimba neni mukati muupenyu hwake. Chese chatambura kana kuti chaada kubatsirwa nacho chanyanya kumuomera zvakanyanya. Aitanga aiudza inini. Ndaitozoti pana ko yavo yatopinda. Pane zvavaruda kutaura zvino zvinenge zvavabata kana zvavafadza.
Vachitsungo vasiya mudzimai ane makore 24 mwene vana vatatu, uye mutumbi wake unotarisirwa kuenda kumusha kwake kuBhoera uko uchanoradzikwa mangwana. Zvichakadai, varume vapfumba mwene vakadzi vana vakasungwa nemhosva yekupondwa kwavachitsunge vanzi vadzoke kudare nemusi wechitatu, apo dare richapa mutongo waro pachikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavo. Vakasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti vakangosungwa nekuti vanotungamira ZANU PF muGlenview. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangudla.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa, uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau zedu.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Japan shondo rino iri kurangarira vanhu vakafa kuHiroshima neNagasaki muna 1945 mushure mekunge vakandirwa bhambo nemuchetura wemhando yenyuclear neAmerica muhondo yepasi rose yechipiri kana kuti World War II. Pakapera hondo iyi, Japan yakatora danho rekumisa kuwedzera uwandu hwemauto anodzivirira nyika iyi. Asi nekuda kwainoti kusagadzikana mudunhu rayo kuri kukonzerwa nechina nenorth Korea, inoti yave kutora matanho ekuzvidzivirira nekusimbisa nyaya dzekudzivirirwa kwenyika. Vanhu zviuru 215,000 kana 215,000 vakafa pakakandwa mabhambo aya, asi zvimwe zviuru zvevanhu zvakazofa makore akatevera. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, nyika yeNiger yadzika mutemo wekurambidza ndege kusimuka kana kumara munyika iyi, ichiti iri kutyira kurwiswa. Mauto akabvuta masimba munyika iyi ainge apiwa kusvika mukupera kwezuva nezuro kuti anga adzosera pachigaro mutungamiri wenyika iyi vaMohamed Bazoum pachigaro. Vatungamiri venyika dziri mugungano reECOWAS vainge vavimbisa kutora matanho akasimba kana mutungamiri wenyika asina kudzoswa, uye vanoti vachasangana zvakare nemusi wechina. Nyanzvi dzinoongorora nyaya dzezveutano dzinoti zvakakosha kuti ana amai vanoyamwisa uye vachienda kumabasa vakwanise kuita izvi pasina matambudziko. Kurudziro iyi inouya apo Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika dzepasi rose kupemberera kana kuti kucherechedza vhiki rekuyamwiswa kwevana kana kuti Breastfeeding Week. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Sangano reUNICEF rinoti madzimai anosvika 42 kubva muzana kana kuti 42% ndivo chete vari kukwanisa kutevedzera kurudziro yenyanzvi yekuti vana vayamwiswe zvakanaka. Mumwe mudzimai wemuHarare anoyamwisa, amai Mashiya Samupambi, vanoti vakasangana nedambudziko rekusabuda kwemukaka unokwanira mwana, naizvozvo vakatanga kupa mwana chimwe chikafu nguva isati yakwana.
Mukaka unomboita mushoma, unotoita mushoma. Zvekuti 6 months dzavanenge vachiti exclusive breastfeeding hadzibatike. Ini ndakatozopa mwana chikafu ane 3 months. Nekuti zveexclusive zvazvaramba. Mwana ichema masikati manheru. Mukaka wacho chionoti hausi kubuda, uri kubuda mushoma. Saka ndakatopedzisira tangomupa chikafu.
Amai Tsitsi Mashavave vanoti kuenda kubasa nekuyamwisa zvinhu zvinonetsa.
Chekutanga ndechekuti unotosangana neproblem yekuti mukaka ukazara unorwadza. Plus uri kubasa pfungwa dzako hadzigadzikani. Unongoshaya kuti mwana wangu ari kuchema, ari kunetsa, unoita ungochafona the whole day. Zvinetsikana. Uchisvika mwana wacho uchimuyamwisa anobvanyatsoyamwa. Ndatoti ndichisvika. Mwana wangu achitobva agara pamukaka. Hapana chimwe chaunosvika uchiita.
Mukuru wesangano rinoshanda naana baba, Refathers Against Abuse, vaAlois Nyamazana, vanoti varume vane basawo rekubatsira madzimai avo anenge achiyamwisa.
Pavanenge pachiitwa mabudgets, baba unofanira kuonawo kuti pane mari yekuti amai vagone kuwana chikafu chinobatsira kuti mukaka usise. Chimwe chinofanira kuitwa naana baba, kubatsiridzawo pamabasa anenge achida kuitwa pamba. Then chimwe chakanyanyisa kukosha kupa yatinoti pachirungu emotional support, kuwaratidzawo rudo kuitira kuti utano hwavo hwese huve huri hwakanaka.
Nyanzvi inoongorora zveutano uye vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Nutrition Association, amai Tafadzwa Zhawari, vanoti hazvigoni kuti mukaka waamai utadze kukwanira mwana.
Mukadzi wega wega akasikwa naMwari ane mukaka unokwanira mwana wake, asi avo vanenge vachifunga kuti mukaka wavo hauna kukwana, kazhinji kacho chinenge chiri chikonzero chekuti hamusi kuyamwisawo zvekare mwana zvakakwana. Tine izvo zvatinoti the more you yamwisa, the more you sisa. Mwana wa akayamwa zvakanyanya mukaka waamai unowandawo.
Vakurudzira ana amai kuti vayamwise vana pasina chimwe chaanopiwa kusvika mwedzi mitanhatu yakwana.
Mukaka waamai wakanakira kuti unobetsera bond pakati paamai nemwana. Mukaka waamai zvekare unobatsira mwana kuti arwise zvirwere zvakasiyana siyana. Chimwe chinhu chega chinobvumidzwa kuti amai vape mwana mushonga unenge watarwa naana chiremba.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzevashandi vachishanda vakazvimirira vasi Mugumisi, vanoti madzimai anoyamwisa uye achienda kumabasa ane kodzero yekuyamwisa vana vavo nenguva yakafanira pamutemo.
Mutemo wedu uri muLabour Act wakajeka. Mudzimai wose paanopedza maternity leave yake anopiwa 1 hour yekuyamwisa mwana wake. Saka izvi zvinogona kuwiriranwa pabasa kuti 1 hour yeyo achaiwana sei.
Ongororo yakaitwa nemamwe masangano anoshanda akazvimirira yakaratidza kuti kushaya zvikwanisiro zvinosanganisira zvekudya zvine utano zviri kutadzisa madzimai kuti ayamwise vana zvakanaka. Masangano eUNICEF neWorld Health Organization anokurudzira kuti mwana ayamwe kusvika pamakore maviri zvinova zvinoremera amai vakawanda. Mhemberero dzegore rino dzeBreastfeeding Week dzanga dzichiitwa pasi pedingindira rinokurudzira madzimai kukwanisa kuenda kumabasa vachiyamwisa rekuti Let's Make Breastfeeding and Work Wek muchirungu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tinotenda zvikuru Tobias Mudzingwa. Vateereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga yoitika pamberi pesarudzo dzemusi wa23 nyamavhuvhu. Uyewo zvabuda munhau dzemitambo, England yakunda Nigeria 4-2, Australia ikakunda Denmark 2-0 mumakwikwi eFIFA Women's World Cup. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vochema nhengo yebato ravo yakapondwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Mutungamiri weNCA vaLove More Maduku votsvaga rutsigiro kuEpworth. Aiwa, vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.